Frankie Waza, Waza, Frankie, my darling. Waza, Frankie, seven zupogine.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi wechidiki ave kugara muno muAmerica achimba musambo weAfro Jazz Claire Nyakujara. Claire achanga achiridza magitare kumemberero dzezuva rekucherechedzwa kwechirikadzi musi wa18 chikumi kuTexas muno muAmerica kumabiko achanga achitungamirwa nemasangano anotire Hype, Voyage nereYok Africa. Ngatinzwe hurukuro yaita naIvans Zininga weStudio 7.
Tambo uyu ndewe kusimudzira ruzivo kuti tizivise vanhu kuti tine shirikadzi kumba dzinoda rubatsiro rwedu secommunity iri kuno kuUS.
Makazvitanga riini zvemagitare izvi?
Ndakatanga basa rangu rekuimba mumagitare ndine makore 19. Ndakatanga nekuimba nevaimbi vakuru ana Mateo and Friends, Domingo Lube, Ama Jens, Willem Tight and Dino Mdondo, uyezve neimwe jazz outfit yainzi The Other Four.
Vabereki vaitwo kudii pamakazvitanga?
Vabereki vangu pakutanga vakatanga vasiri mazviri, vaisati kuda kuzvinzwa zvachose. Munoziva semwana wechisikana anoda kuteera magitare nekufamba kwenguva, vanhu vese vekumba vakatanga kuzvitambira kuti ndozvaanoda, ndozvaanogona.
Veruzhinji vari kuitambira sei mimhanzi yamunorova?
Music yangu vanhu vanoitambira zvakanyanya, zvinoitawo kuti ndive neconfidence mairi. Ndinoimba nziyo dziri social dzinoratidza my personal experiences ne zvakanditenderedza. Ndinobata nyaya dzakawanda dzingava dzerudo, girl child abuse ne upenyu in general. Kuno kuUSA chero vanhu vachitadza zvavo kunzwa zvandinoimba nekuda kwechirudzi sometimes vanotambira musango wacho. Izvi zvinondikurudzira semuimbi.
Vamunosangana nawo ndaapi semuimbi mudiaspora?
Handigone kudaro kuti ndine machallenges makuru muno mudiaspora, nekuti kuno ndinotorarama nekuimba. Izvo zvinova zvakasiyana nekumusha, nekuti kumusha zvaisabatana nenyaya dzemari.
Kuvanoda kukubatai vanokuwana ikupi?
Vanoda kundibata vanondiwana kuwebsite kwangu clayenyakujara.com or at clayenyakujara paFacebook. Kana riri basa munokwanisa kuindiisira tsamba wokundinyorera email paclay@clayenyakujara.com.
Mashoko amungasiriwo vatsigiri venyu.
Kuvatsigiri vangu ndinoda kuti ndinotenda nekunditsigira nerudo rwamunondipa. It means the world to me. Ndiri kushanda nesimba kuti ndikuunzire izvitsva zvinobata moyo yenyu. Sapoti yenyu ndiyo inondisimbisa.
Nasi Waza Friday, chitipai kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro, timbokati chwa.
Ndinokumbira muvaridzire inonzi ndinotenda, nekuti hatina kukura tega. Takadzidziswa ndinotenda.
Nikakura, vamwe vana vakaraswa. ndakachengetwa ndotenda zvikuru ndichitenda kure kandibere kandovatenda sei handina kukura ndeka ndakadzidziswa ndinotenda handina kumira ndeka ndakadzidziswa ndinotenda pandai kuvara vachisimudza ndinotenda pandai rovera vachisimudza ndinotenda
Kambo kanonzi ndinotenda kubva kumimbi Claire Nyakujara uyo wamanzwawo muhurukuro yaita naibva nzininga wa Studio 7 ari parunare kuTexas munoma.